Chatinofana kuti taure ndechekuti mabudget anofana kunge achienderana nezvibvumirano zvinoitwa muAfrica. Chibvumirano cheDhaka Framework chinotaura kuti budget education inofana kunge yakapfuura 22% of the total budget. Zvakangofanawo nokuti Abuja declaration yekuhealth inoti yekuhealth inofana kunge yakapfuura 15% of the total budget. Maputo declaration yoitaura kuti agriculture inofana kunge ichipiwawo mari inoita 10% of the total budget. Saka kupa education 8.5 billion inofana kuti inde muzvikoro 9,159 nekuita cater for vana 7 million nemavarairidzi 140,000 asi tichipa vanhu vemauto vari less than 60,000 3.11 billion tichipazve ivo vari kuhome affairs 2.8 billion kureruka somusha watama.
Munoti kuna vamutuli Ncube,
mari yapiwa kueducation haikwani. Tinofanira kuziva kuti kune new curriculum isina maresources anoda kuti atenge maresources acho. 80% yezvikoro hazvina macomputers zvekuprimary. 60% yezvikoro zvekusekondary hazvina macomputers. Saka zvinongoreva nemari shoma yapiwa kuti ICT yacho yavakombaza muzvikoro haitichike. Zvinoreva zvekare kuti hapana fungidzo rekuti varayiridzi vangawedzerwawo mari. Asi kana tichitarisa education takanangana neskills revolution kuti tiwane quality public education by 2030 tinofanira kunge tichivandudza kufara kwavarayiridzi kana inonzi motivation pachirungu. Saka inongoratidza kuti hapana zviripo makumbe enyoka. Saka budget iri rinodza moyo uye zinyekenyeke ende rinoratidza kuti vamutule Ncube vangoita zvavagara vachita mazuva ese kana takanangana nokuti vanotanga kupiwa pei ndeipi. Avo vane access yekubata zvombo zvokuvhundudzira vari muhurumende ndo vangopiwa yatingati munyepfu kana kupiwa zvinokwana. Ava vamwe rudhende gwese isu tisina access yeputi hatina zvatapiwa. Kana healthwo yapiwa 6.5 billion haikwani zvekare zvichienderana neAbuja declaration.
Saka pane zvaitwa izvi moita sei, munofungei, makatarisa mberi uko?
Zvatinongogara tichiziva kuti vakuru ava vana basa nezvana health system nana education vakarwara vanoenda outside, vana vavo vanodzidza outside. Saka zvinongoratidza kuti vamutuli Ncube economics dzavo idzi ndodzokurwadza varombo nokupa munyepfu kune avo vapfumi vanotonga. Saka zvinotirwadza, zvinotishungurudza kuti taifunga kuti kuda nyika ingaenda mberiwo nenew dispensation. Asi new dispensation tichoratidza kuti kana vamugabe vaiva nani apa.